Zvirongwa pamwe chete nezvibvumirano zvakaitwa nehurumende yeZimbabwe, Ministry of Finance neInternational Monetary Fund, kuti zvirongwa zvehurumende zvokuzama kugadzirisa ufumi hwenyika zvinge zvichisupervisewa nokuongororwa International Monetary Fund vanoona nezvemari, kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kuzosvika padanho rokudzosera zvikwereti zvainazvo kumasangano okunze pamwe chete nomuZimbabwe, zvekare kana zvasvika pakuti Zimbabwe yakwanisa kudzosera zvikwereti zvose izvozvo, inokwanisa kunge ichizopuwa here dzimwe mari dzokufambisa zvirongwa zvehurumende kana vachinge vapedza zvikwereti zvavo, kana kuti kana vachinge vabvumirana kuti vobhadhara pakadini, pangava pamwedzi kana pagore. Saka ndodanho riripo paminista Ncube vanenge vachishanyirwa pamwe chete nokufamba vachiratidza nhumwa dzeInternational Monetary Fund muZimbabwe kuti dziongorore kuti zvirongwa zvacho zvamakatimi ndizvo zvomuchaita kugadzirisa ufumi hwenyika. Muri kuzviita here negwara kwaro? Zvekare pundutso dziri kubuda pazvirongwa izvozvo ndedzipi?
Imwe munozviona sei?
Mavonero atinoita isu vanoongorora nezveufumi ndozvokuti zvingavapo hazvo zvinenge zvichishanda, asi kana takatarisa isu huremu hwemari yenyika pamwe chete nokutambirwa kwemari yenyika navagari vomunyika imomo, tinoona kuti kwatiri kuenda kwakaita kumawere. Ameno kuti veInternational Monetary Fund vachazvionawo sei kana mari yomunyika ichiruza simba, zvekare vanhu vomunyika imomo vachinge vasingadi mari yavo nokuti haichengeti ufumi.
Mberi kwatinoenda uku, profesa, zvirongwa izvi zvichabudisei?
Handivoni kuti mberi kwatinoenda uku zvirongwa izvi zvichazoita kuti Zimbabwe ive nemari yayo yakasimba, zvichazoita kuti zvivandudze ufumi zvokuti mabasa achange achiwanda kana achisevenza. Hameno, asi mazivira andinoita masangano akaita sana International Monetary Fund pavanopa nyika zvikwereti, mainterest acho anowanda, zvekare zvinowanza zvanzi izvo navamwewo vakaita mastudy acho vachiti zvirongwa zveInternational Monetary Fund kugadzirisa ufumi hwenyika zvinenge zvinofananidzwa nomushonga wokupodza murwere uri kutondouraya murwere wacho. Ameno kuti vavavona chinyi, isu takamirirawo kuona kuti kushanda neInternational Monetary Fund kuri kuitwa nehurumende yeZimbabwe uku kuchabudisa chinyi chinochinjawo upenyu hwomunhuwo zvake wagara anga achitambura uri kugozherwa nezvinhu, uri kudhurirwa nezvinhu. Ndipo pano musimboti woufumi hwenyika ipapo kuti ruzhinji rweZimbabwe huri kuzowanei pazvirongwa zvose izvozvi.